manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitsenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniru akanaka vatereri tinosangana zvakare maniru anasi uri musi wemuvhuro kukadzi 22/2021 makaterera ku studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndakarwara zvikurusa COVID iyi. Saka kune vamwe vasati varwara I think is best kuti tivaccinate kuitira mangwana because COVID is something else. Inorwadza.
Vanhu vana vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro apo chirongwa chekubaya vanhu nomba yeCOVID-19 chakatangwa muHarare svondo rapera choparurwa mune mamwe matunhu nhasi. Mukuru anoona nezvezvirwere zvekutapuriranwa mubazi rezveutano Dr. Poshia Manangazira vomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuita zveuori. Nengo dze MDC Alliance gumi nembiri dzakasungwa nemusi wemugovera dziri pamahofisi ebato iri muchinoi dzopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Mumwe mutambi ari kuEngland Andy Rinomota oramba kuuya kuzotambira chikwata cheZimbabwe Warriors. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano nhasi raparura urongwa hwekubaya vanhu nhomba yeCOVID-19 mumatunhu ose enyika. Chirongwa ichi chakatangwa muHarare nemusi wechina svondo rapera. Vange vachibayiwa nhomba iyi vanosanganisira vakoti, vana chiremba, vamwe vashandi vemuzvipatara uye vatori venhau. Mutori wedwenhau kudzanai musengi anotipa nyaya inotevera.
Chirongwa chekubayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 kwevanoshanda mune zveutano mudunhu reBulawayo chaparurwa nhasi pachipatara cheUnited Bulawayo Hospitals kana kuti UBH uye vamwe vange vachibayiwa pampilo paInguchani uye nepachipatara chinoshanda chakazvimirira cheMater Dei. Mukuru weHealth Services Board, Dr. Paulina Skosana, ndio vatanga kubayiwa vachitevirwa nevakafanira kubata chinzvimbo chemukuru weUBH, Dr. Narcissus Dzvanga, pamwe nevakafanira kubata chinzvimbo chaProvincial Medical Director wedunhu reBulawayo, Dr. Welcome Lilo. Dr. Dzvanga vaudza Studio 7 kuti chipatara chavo cheUBH chapiwa nhomba dzinosvika chiuru nemazana manomwe, idzo vati dzinokwana kubaya vashandi vose vari pachipatara ichi.
Madosa auya ndeyekuti musenzi wese paUBH anokwanisa kuwana dosi rake. Asi shoko guru nderekuti hazvisi kumanikidzwa. Program yachenge ichimhanya kwesvondo rese. Saka kana muchiona kuti musi wekutanga hamudi kubayiwa, mugona zuva rechipiri, rechitatu, rechina, rechishanu, and then kwakuzomirira dosi rechipiri ranzi rinobayiwa after 28 days. Then nongwakuzova ndagadzira zveCOVID-19.
Va Elijah Mapranga vanoshanda sanurse aid paInguchani Hospital ndomwe vevashandi vepachipatara ichi vatanga kubayiwa nhomba iyi.
Understand kwavanhu kuri kusiyana. Vamwe vari kuzvitambira, vamwe vane dzimwe pfungwa kuti maybe iyo vaccine yacho ingatova pakurwara mumiri mavo vanga vasina. But ini sokuona kwandiri kuita urongwa hwakanaka. Yes, sedrugs zvingareacta zvakasiyana. But hasizvo zvanga regera kubayirwa izvozvo. Saka ndirikukurudzira vamwe vangu vehealthy nemhuri dzedu kuti ngatitambire chirongwa ichi tibayiwe.
Vakafanira kubata chinzvimbo chemutauriri weMpilo Hospital Sister Sanelisi Wenyamandi vati kunyange havo ivo vange vasati vabayiwa vanotambira kuvepo kwenhomba yeCOVID-19 sechinhu chakakosha zvikuru pakudzivirira kupararira kwechirwere ichi.
Ndakarwara zvikurusa COVID iyi. Saka kune vamwe vasati varwara I think is best kuti tivaccinate kuitira mangwana because COVID is something else. Inorwadza, inouraya. Dai vanhu tichiteererawo tivaccinate because handioni kuti hurumende ingaita mistake yekuraisa ma health workers. I don't think so. Saka to me really kuya kwe vaccine is a relief to the nation.
Pane zvikwata zvina zvine vanhu vashanu pachikwata chimwe chete zviri kubaya vanhu nhomba mudunhu reulawayo uye zvikwata zviviri zvichange zviri pa UBH nepampilo kozotiwo zvimwe zviviri zvichange zvichifamba munzvimbo dzakasiyana siyana kusanganisira makiriniki ekanzuru zvichibaya vanhu. Dunhu reulawayo rakawana nhomba zviuru gumi nezvitatu nemazana maviri uye Dr. Mlilo vati tarisiro yavo ndeyekuti pane vashandi vanopfuura zviuru zvitanhatu vachabayiwa nhomba iyi mudunhu iri. Asi sekune dzimwe nzvimbo munyika vamwe vagari vemuulawayo vataura neStudio 7 vati vari kutya kubayiwa nhomba yeCovid-19 sezvo vasingagutsikane kuti inoshanda zvakanaka. Mumwe wevanhu ava ndiva Moses Kumbweya avo vati havazi kuzobayiwa nhomba iyi. Mumwe mugari wa Emmanuel Ngomo vati vachambomira zvishoma vachimbofunga kuti vobaiwa here kana kuti kwete.
Zvina mashuwa hazvizikani, but obviously vanhu vakaita vaccine yavapengi kuti vanongounza solution yekuzinanzi itai so. Saka for me personally, as time goes on, I think I will try it out.
Parurwa kwechirongwa chekubaya vanhu nhomba munzvimbo dzakasiyana siyana kunoya mushure mekunge nyika yavana chipo chenhomba zviuru mazana maviri kubva kunyika yeChina. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vabvuma parunhare kuti chirongwa ichi chatanga munzvimbo dzakasiyana siyana munyika, asi vati vange vasingakwanisi kutaura kuti vanhu vangani vabayiwa pazuva ranhasi sezvo vange vasati vave neruzivo urwu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Tichiri panyaya iyi, Mashonaland West yaparurawo chirongwa chekubaya vanhu nhomba nhasi. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vashoma ndivo vauya kuzobayiwa nhomba iyi pachipatara chikuru chemuchinoi zvekuti nenguva dza12 masikati pange pabayiwa vanhu vana chete. Pavanhu vana ava vaviri ndivana mukoti vepachipatara chikuru chemuchinoi, mumwe mukuru mubazi rezveutano kuHarare Dr. Maxwell Hove pamwe nemutapo wenhau mumwe chete. Dr. Hove vanoti vauya kuzobayiwa nhomba semucherechedzo wekuti kunyange vakuru vezveutano vane chivimbo nenhomba iyi kwete kuti vari kungotumira mishonga kuzobaya vamwe.
Vashandi vedu vepachipatara pano nevemudistrict ino nokuprovinsi vanogona kufarawo vachionawo kuti vakuru vavo vari kufaksinei.
Patabvunza kuti vanhu vane makore api vanofanirwa kubayiwa nhomba sezvo paine kusanyatsonzwisisa kuti sei mumwe wevatevedzeri wemutungamiri wenyika uye vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vakabayiwa ivo vaine makore anodarika makumi matanhatu, Dr. Hove vanoti kana munhu aine utano hwakanaka anogona kubayiwa kunyange ave nemakore anodarika makumi matanhatu.
Kumberuku vaccine rekubayiwa munhu wese anenge achikwanisa kubayiwa pasina atinoti aya macontraindication kuti kana uine chimwe chirwere chaurikurwara ipapo ipapo chiri kutoratidza kuti une fivha, ivavo ndo vatinogona kuti aiwa ichigumira fivha yako itange yadii yadzikira. Asi kana uri wakangosimba kana uine uri mushandi wezveutano uine 60 years dzatoidzodzo kana kupfuura vaccine razvikutana chirishati.
Mumwe wevabayiwa nhomba nhasi sachigaro wavana mukoti mudunhu reMashonaland West vakuda kwashe kukanai vanoti vatanga kubayiwa nhomba senzira yekukurudzira nhengo dzavo.
Ndaona zvakakodzera kutange nekuwana vaccination yacho dziviriro yacho kuitira kuti ndigone kumobhilaiza ndigone kumotivhera vanhu vanoteera chaukwa chinoteera kumashure kwavo.
Vanhu vanosvika zviuru zvitanhatu vanoshanda nevanhu nguva dzakawanda kana kuti frontline workers vanotarisirwa kubayiwa nhomba pachikamu chekutanga mudunhu reMashonaland West. Dunhu reMashonaland West rakapuhwa majekiseni enhomba anosvika zviuru gumi nechimwe chete kunyange vaitarisira zviuru gumi nezviviri. Tombotarisa nhau dzanga dziri mumatare. Mukuru anoona nezvirwere zvekutapuriranwa mubazi rezveutano Dr. Posha Manangazire nhasi vamiswa pamberi pedare ramajesuit muHarare vachipumirwa mhosva yekushandisa zvisizvo mari yekudzidzisa vanhu mazana masere basa rekudzidzisa vanhu nezveCovid-19 munyika. Mune imwe onyaya nengu dzebatore MDC Alliance gumenembiri dzakasungwa svondo rakapera nemugovera dzamiswa pamberi pedare dzichipomerwa mhosva yekutyora mutemo weCOVID-19 nekuungana zvisiri pamutemo. Asi nhengo idzi dziri kuramba mhosva iyi dzichiti dzaironga zverufu rweimwe nhengo yavo. Mutongi wedare Major Street Muchinoi, amai Tracy Muzondo, vapa nhengo dzeMDC Alliance idzi mukana wekubvisa mari yechibatiso nekubvisa madhora zviuru zvishanu pamunhu kuti dzitongwe dzichibva kumba. Ndakamirira Studio 7 Muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Zvichakadaro, uwandu hwevanhu vari kufa nekubatwa nechirwere cheCOVID-19 huri kuramba uchiderera, uye bazi rezveutano rinoti nezuro kwakafa vanhu vana nechirwere ichi. Izvi zvinoreva kuti vanhu vafa kubva chirwere ichi zvachatanga kupararira gore rapera vave chiuru chimwe chete nemazana mana ane makumi matatu nematanhatu, kana kuti 1436. Nezuro vanhu makumi maviri nevasere, kana kuti 88, vakabatwa nechirwere ichi, zvasiya vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru makumi matatu nemashanu nemazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu, kana kuti 35,796. Vanhu makumi maviri nevapfumbamwe, kana kuti 29, vakapora kubva kuchirwere ichi nezuro. Vanhu vachiri kurwara zviuru zviviri zvine mazana maviri nemakumi matatu nevashanu, kana kuti 2,235. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni matatu nezviuru mazana masere, kana kuti 3.8 million, vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vanhu vafa vadarika zana rezviuru rine zana nemumwe nemakumi mashanu nevatatu, kana kuti 101,053. Vapora muAfrica vadarika mamiriyoni matatu nezviuru mazana matatu, kana kuti 3.3 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Dunhu reSADC ndirozve rine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi muAfrica, vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere, kana kuti 1.8 million. North Africa ine vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika zana rine gumi nemumwe remamiriyoni, kana kuti 111 million. Johns Hopkins University yemuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vanodarika zviuru mazana mashanu, kana kuti 500,000. Vabatwa nechirwere ichi vachidarikawo mamiriyoni makumi maviri nemasere, kana kuti 28 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana mana, kana kuti 2.4 million. Asi vapora pasi rose vachidarika mamiriyoni makumi matanhatu nemaviri nezviuru zvinomwe, kana kuti 62.8 million. Mashoko atumirwa Studio 7 nasi kumibvunzo yatakatumira sangano reEuropean Union, vakuru musangano iri vanoti pazvirango zvavasiri kunyanya kumanikidza, kana kuti suspended sanctions, varipo mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, mukuru wemauto vaValerius Banda, uye mudzimai wevaive mutungamiri wenyika amai Grace Mugabe. Vanhu vanenge vatemerwa zvirango neEU havabvumidzwe kuenda kana kuita zvemabhizimisi nenyika dziri mugungano iri. Asi EU inotiwo yakazvipira kuita hurukuro neZimbabwe mushure mekunge nhaurirano dzaida kuitwa muna zvita gore rapera dzakundikana kuitwa nekuda kwechirwere cheCOVID-19. EU inotiwo matare ayo anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika ndiwo anouya nezvisungo panyaya dzezvirango. Vatedzeri wempepeti webepa naure Daily News va Maxwell Sibanda avo vakashaya nezuro Maneru mushure mekurwara nechirwere cheshuga varumbidzwa nevamwe vavo semunhu aiva akazvininipisa uye aigona basa rake. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Muzukuru wavasivanda Belinda Chivije audza Studio 7 kuti vasivanda vairwara neshuga, izvo zvakaita kuti itsvo dzavo dzitadze kushanda. Anoti vasivanda vakaendeswa kuchipatara nemusi wechitatu apo utano hwavo hwakaramba huchidzikira.
Saka patakabva pavisiting hour yemanheru takamba tanzi nachiremba tiva transfer vachinoitwa dialysis. Patakasvika takamba isisi takamba taenda kuAvenues, yaiva inoitwa kuAvenues Clinic. Patakasvika kuAvenues Clinic tikaita paperwork and everything. Ambulance rumba yatumirwa kuti inovatora kubva kusebabeni kuti vachiuya kuthe Avenues Clinic. Saka ambulance ichisvika vakamba vanzi vashaika vari muambulance. Ana chiremba vakati vambotryawo kuvaresuscitata but zvakaramba.
Muzvare Chivije audza Studio 7 kuti vasivanda vacharadzikwa kumusha kwavo kuzvichemo kuchivhu nemusi wechitatu.
Zvichireva kuti mangwana bhodhi ichasimuka kubva kuno kuHarare ichienda kumusha kuchivhu, then yonorara musi wechipiri vozomuka vachiviga musi wechitatu.
Sangano reMedia Alliance of Zimbabwe kana kuti MAZ ratirarasikirwa zvikuru nekushaya kwavasivanda, richiti munhu aifarira basa rake zvakanyanya uye achifarira nyaya dzemimhanzi nemitambo. Mazi yativo vasivanda munhu akaita basa guru panyaya dzekukurudzira kuvandudzwa kwemitemo yokutapwa kwenhau munyika. Vari mumasangano akaita seMAZ, National Editors Forum pamwe neMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe. Vasivanda avo vange vave nemakore anodarika makumi maviri nemashanu vari mubasa rekutapa nhau, munhu wairemekedzwa nenyaya yekudzidzisa vatapi vechidiki basa. Varegan Mashavave ndemumwe vatapi venhau anoti akadzidziswa zvakawanda navasivanda.
Maxwell Sibanda angari andikati one of the senior editors vatatasara nawo mujournalism fraternity. Saka kushaya kwavaita vasivanda ngebra uchanetsa kuzadzisa. Vaigona kunyora uye angari munhu aida kudzidzisa vechidiki vachangopinda mujournalism. Saka tarazikirwa zvikuru. Ndinongoti mhuri yekuvasivanda tiri kuchema neni nekushayika kwaita mukoma Maxi.
Imwe nhengo yekomiti yeNational Editors Forum vaBarnabas Tondlana vatsananguravo mufi semunhu aive akazvininipisa. Mutungamiriri weZimbabwe Union of Journalists vaMichael Chideme vativo vasivanda ndemumwe vapepeti venhau vakuru vange vasara munyika, uye vange vakatarisira kuti vasivanda vaende kunodzidzisa kutapwa kwenhau mumayunivhesiti.
Maxwell anga ari munyori uye mufundisi wevatapi venhau vakawanda. Kune vatapi venhau vakawanda vari kupa uchapupu hwekuti vakapfuura nemaoko aMaxwell. Vamwe vachona vatoo maedita kumapepanhau avanoshandira. Vamwe vachona vatore mapepanhau avo avakaita zvichibudikidza nekupfuura nemaoko maMaxwell.
Vasivanda avo vange vave nemakore makumi mashanu nematatu ekuberekwa vakatanga basa rekutapa nhau muna 1994 uye vakashandira mapepanhau akawanda vasati vaenda kuDaily News. Vasiya mudzimai nevana vatatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakadomwa kuve muchuchusi mukuru wehurumende yeAmerica vaMerrick Garland vari kutarisirwa kuti vachaudza nhengo dzedare reSenate kuti vakazvipira kuchuchisa vanopfurikidza mwero nekurwisa hurumende, apo dare iri richavhota kuti rovatambira here kana kuti kwete. Izvi zvinotevera kurwiswa kwedare reparamende iri reCapitol Hill muWashington DC nevatsigiri vevaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump, avo vairamba kutambira zvainge zvabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika. vaGarland avo vane makore makumi matanhatu nemasere ekuberekwa mutongi mudare reWashington DC uye vakambosarudzwa kuita mutongi wedare repamusoro-soro reSupreme Court nevaive mutungamiri wenyika vaBarack Obama asi nhengo dzedare remaRepublicans muSenate dzakaramba kuvatambira. Sangano Red Cross ne Red Crescent Societies ririkutsvaga mari inosvika mamiriyoni mapfumbamwe nezviuru mazana mana kana kuti 9.4 million yekubatsira mukurwisa chirwere cheibhola kunyika dzekumawirira kweAfrica. Nyika idzi dzinosanganisira Guinea, Liberia, Cote d'Ivoire, Mali, Senegal neSierra Leone. Izvo zvinotevera kufa kwevanhu vaviri nechirwere ichi kuDRC. Muchirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzezveutano, mamwe madzimai anogara kunzvimbo dzichangova kwadzimba anoti ari kuda rubatsiro rwekuti akwanise kuwana mapiritsi ekuronga mhuri munharaunda dzavanogara sezvo zviri kuvaomera kuwana mabhazi anovasvitsa kumakirinika ari mune dzimwe nzvimbo dzine makirinika kana kuti mafamasi. Nhamo iyi yauya mushure mekunge hurumende yapa kurudziro yekuti vanhu vagare mudzimba senzira yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Amai Nyarai Musaigwa vanoti kuvharwa kwakaitwa nyika kuri kuita kuti mafambiro ekunotenga mapiritsi ekuronga mhuri anetse sezvo vasina matsamba anodiwa nemapurisa anoratidza kuti vanotora mapiritsi aya kuitira kuti vabvumidzwe kupfuura pamaroadblock.
Do I really need to go and get a letter? Ekuti mapurisa andoda kunotsvaga mapiritsi efamily planning. Ndoenda sei kunotora palockdown pacho nekuti tikutotyawo kuti ana baba mudzimba mukavaudza kuti handisi kushandisa hapana kana help yaanoku.
Mukuru weWomen's Action Group amai Edna Masiwa vanoti ichokwadi kuti madzimai ari kushaya kuti vowana sei mapiritsi ekuronga mhuri nokuti vari kudzoswa pamaroadblock pavanenge vave kuda kunowatenga kumakemist.
Vanogona kuzoita pamuviri pasina kurongeka zvinozokonzera zvakawanda akafanana nekubviswa kwenhumbu zvisiri pamutemo.
Amai Masiwa vanoti vari kushanda pamwe chete nesangano repopulation service Zimbabwe kuti vakwanise kupindawo munzvimbo dzisingasvike zvirongwa zvekuronga mhuri. Nyanzvi munyaya dzezvembereko vaDennis Mlambo avo vanoshanda kukliniki ESP House iri pasi peZimbabwe National Family Planning Council vanoti huwandu hwevanhu vari kuuya kuzotora mapiritsi hwadzikira zvakanyanyisa uye vanoti makadhi avanotora nawo mapiritsi ndiwo anoita kuti vabvumidzwe nemapurisa anomira pamaroadblock. VaMlambo vanoti nechikonzero chekushaya mabhazi ekufamba kuuya kuSpillhouse madzimai akawanda vachavhiringika kuronga mhuri dzavanoda izvo zvinozoguma vamwe vave kuzobvisa mimba nenzira dzisina hutano. VaMlambo vanoti makiriniki ekanzuru aimbosiwana mapiritsi kubva kusangano ravo asi makiriniki aya ave kupiwa mapiritsi bva kudura remapiritsi rinonzi National Pharmaceutical Company rinova ndiro rinoendesa mapiritsi aya kuzvipatara kana makiriniki ehurumende. Dr Moses Macheka avo vanoshanda zvakare paSpillhouse Clinic vanoti mapiritsi ekuronga mhuri haadhuri zvekuti padhora rimwe chete unowana matanhatu. Chiremba vanoshanda vari pasi pekanzuru Dr Kudzai Masunda vakaudza Studio 7 kuti mapiritsi ekuronga mhuri vanavo zvokuti vakakurudzira vose vanoda kuronga mhuri dzavo kuti vaende kumakiriniki ose ekanzuro yeHarare. Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chidema vakatsinhirawo mashoko aDr Masunda vachiti vose vanosiwana rubatsiro kumakiriniki ekanzuro vakasununguka kunopuwa mapiritsi.
Namai vanoda matablets efamily planning vagara vachitora kukanzuro vanokurudzirwa kunzi varambe vachienda kunotora kunyanyanyanya panguva ino yelockdown.
Izvi zvinoreva kuti amai Musaigwa avo vaimbogara kukuwadzana extension kwavaitenga mapiritsi aya pamisika vanofanirwa kunopiwa kadhi kumakiriniki ekanzuro eHarare kana kuSpillhouse kuti zvivaitire nyore kufamba pamaroadblock. Asi dambudziko riri kusangana na amai Musaigwa nemamwe madzimai akawanda munyika vagere munzvimbo itsva dzisati dzave nemakiriniki nderekushaya chokufambisa kuenda kunzvimbo dzinopiwa mapiritsi aya nokuti mabhazi haasi kufamba sezvaimboita nyika isati yavharwa uye mapurisa ari kuvadzosa kana vasina makadi anoratidza kuti ichokwadi kuti vari kufambira mishonga yekuronga mhuri. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauri wemapurisa vaponyati kuti mapurisa achaita sei nedambudziko riri kusangana nemadzimai akawanda aya. Sangano reUnited Nations Population Fund rinopa mishonga yekuronga mhuri pachena kusangano reZNFPC uye rinoti kuronga mhuri ikodzero yemudzimai wese nokuti anofanira kuita mwana panguva yaanenge azvisarudzira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Munhau dzedu dzemitambo, Andy Rinomota uyo anotambira Reading muEnglish Championship aramba kutambira nyika yemadzitateguru ake yeZimbabwe mumakwikwi eAFCON neWorld Cup. Michael Kariati anotipanyaya inotevera.
Manager weMawarriors vaWellington Mpandare vanoti vataura naRinomota kuti auye kuzotambira nyika mumitambo yeAFCON 2021 neWorld Cup 2022 asi mutambi uyu aramba. Studio 7 haina kukwanisa kubata Rinomota kuti tinzwe divi rake. Mutambi uyu uyo akaberekerwa muLeeds muEngland anokodzera kutambira Zimbabwe kana England nekuti baba vake ndeve muZimbabwe, amai vake vari vemuBritain. VaMpandare vari kutaura nevatambi vari kudiwa kuzotambira Zimbabwe kutanga nemitambo yeAFCON neBotswana musi wa22 kurume pamwe neZambia musi wa30 kurume. Mumwe mutambi wemuno Mark Awley Bourne weQueen's Park Rangers muEngland Championship imomo haasati abuda pachena kuti anoda kutambira Zimbabwe here kana kuti kwete. Asi vaMpandare vanoti mukana wekuti Bourne atambire nyika waka vhurika.
Nyaya Bourne tichaona kuti kana mukana kana achiri kutambwa zvakanaka tinomutarisa ouya otambira nyika.
Asi vamwe vatambi vemuno vakaberekerwa kuEngland vakaita satendaidarikwa kundaibenyu Jordan Zemura naAdam Chicksen vazvipira kutambira nyika yavo. Munyori wezvemitambo Leopold Munende anoti murairidzi weMawarriors Zidravik Logorusik akakwanisa kunzirwa vatambi vese vari kuda Zimbabwe inobudirira kuenda kuAFCON.
Akakwanisa kuunganidza maplayers edu vana Kama vese vana Musona vana Kadiyo vana Kamba tokwanisawo kuti at least tikakwanisa kuti takwanisa kuenda kuAFCON torwisawo kuenda kuWorld Cup.
Pari zvino Zimbabwe iri pachinhano chechipiri nemapoints mashanu pasi peAlgeria iyo iri kutungamira gungano iri. Botswana ine mapoints mana, Zambia ine mapoints matatu. Zvikwata zviviri kubva mugungano iri ndizvo zvinoenda kumafainari. Zvichakadaro chikwata cheFC Platinum chakaburitswa makwikwi eCAF Confederation Cup mushure mekurwa zvekare 1-0 neASC Jaraf yekuSenegal mumutambo wechipiri wakatambirwa kuSenegal zvekare nezuro. Mumutambo wekutanga muHarare FC Platinum yakakundwa 1-0 zvekare zvichireva kuti yabuda nezvibodzwa 2-0 mumitambo miviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yechirwere cheCOVID-19 neurongwa hwekubaya nhomba hwatanga matunhu akawanda nhasi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vanhu vana vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro apo chirongwa chekubaya vanhu nhomba yeCOVID-19 chakatangwa muHarare svondo rapera choparurwa mune mamwe matunhu nhasi. Mukuru anoona nezvezvirwere zvekutapuriranwa mubazi rezveutano Dr. Posha Manangazira vomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva ine chekuita neuori pakushandiswa kwemari yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Nengo the MDC Alliance gumi nembiri zaka sungwa nemuswe mugovera ziri pa maofisi ebato iri muchinoi zopiwa mkana wekubisa marie chibatiso. Tava tashuka kumagumo echirongwa chedu cha nasi. Anokone kaine mfaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti mwerewe zvakanaka vatereri. Ndokusiyai mchinzwa na uze isindebele.